Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka.
Pane chimwe chivanhu chatisingakwanisa kuti titsanangudzirane kuti zvigureka. Isusu tinoziva tsika dzedu, hatisingadzidisclose. Tikadzimara tangodzidisclose chete hapasina chivanhu chatakuita. Dzinozikanwa nevane vari involved vechivanhu chacho nevachaendako. Nevanoita zvavanoita izvozvo ende zvatakadoniitawo takaita zvatakaitawo. Saka ndamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo, vangavapedza then munhuwo oradzika.
Hama dzavamugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vanopambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watadza kuenda kumusha kwavo kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara. Arthur Chigoriva anotipa nyaya inotevera.
Harare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa, avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwaZvimba nhasi, vaLloyd Tarumbwa vekuBhangeti, avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa, vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo zva208. Saka ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here, kutovafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita.
Tino urombo vateereri, todzokorora zvakare nyaya yemutumbi wavamugabe uchitarisirwa kuenda kwaZvimba. Mutumbi wavo unonzi watadza kuenda kumusha kwaZvimba zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havasi kunzwa zvakanaka. Arthur Chigoriva anotipa nyaya inotevera.
Mugabe
Vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwamugabe uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo Zvimba. Valio Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja. Mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziya. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machinjisi anogona kunge aripo according ne kusanzwa zvakanaka kwamai kuzi mai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi tachifanira kusukuya kuno, but because nokubatikana kwavo mai manje takutomirira kuti tikonfirme kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana, zvokuti tingangoiite mande.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndizvo hurumende, handi takataura kuti we are doing together with the government. Hurumende ichaziva painovachengetera, so we can't keep him at home. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti vozirikushanda nehurumende, asi kushanda tega.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaliyo Mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa30 days zviri kuteera anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. President nezuro vakataura vakati zvinhu zvese takusiyira kumhuri ndoichazotitaurira kuti zvinofamba sei, saka tinge tichi kuzivisai tiri kufamba sei, simaziviswiro acho kuita iye zvinezvi kuti mutumbi wauchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. Valio Mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valio Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndiri mumwe ndakatomboshungurudzwawo zva208 sandakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuvafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya iyi, hama dzevembo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti mutumbi wavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi aenda kumusha kwavamugabe uko ataura nehamadzishe mufi ndokutipa nyaya iyi.
Hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe. Vati pachaunzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wokuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tirikungoita normal procedure yekuti board ikasvika pamba vanhu vanoita misa veRoma, then vo vanenge vachiitawo zvechivanhu, vo vachiitawo chivanhu chavo.
Varikutaura vakamirira mhuri yemufi Valio Mugabe. Vakati vaMugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzika kwapera mazuva makumi matatu. Asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavaMugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotadzisa kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavaMugabe vaAugustine Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe. Vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handishazi, asi kare ngozi ndiri tiri wekuma from 30 upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndiri kutaura zvekare. Now vamwe mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voningirikivoomeswa, vamwe aiswa muninga, aiswa muninga.
Ishe Dununu Zvimba, avo vane zita rekuzvarwa rekuti Rafael Zvikaramba, vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavaMugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavaMugabe kumarinda anovigwa magamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzise veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chasingakwanisi kuti titsanangudzirane kuti zvigureka, isusu tinoziva tsika dzedu hadzisingadzidisclose, tikadzimara tangodzidisclose chete hapasisina chivanhu chatakuita. Zvinozivikanwa nevane vari involved vacho vechivanhu chacho nevachaendako nevanoniita zvavanoita izvozvo, ende zvatakatoniitawo takaita zvatakaitawo. Saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo, vangavapedza then munhuwo oradzikwa.
Pane mashoko anga achitenderera kuti vaMugabe vaive mambo pachivanhu chokumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo. Asi vaChidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasiri haanambuvechichauchifu akanziye nemadzibaba edu tokuita chivi, zvikanzi aiwa handisiye tobvasiwa, tobva tobatwa batwa isusu, tobva kanobatwa mufana wangu Titus ndiye akazoitwa chifu pagrupu redu.
Studio 7 yabva kwaZvimba yaendawo kumba kwavaMugabe kuHarare inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzisha achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavaMugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavaMugabe. Kumusha kwavaMugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vaMugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva reutongo hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Dingindira regore rino rakanangana nekuyeuchidza dzihurumende kuti utongo hwejekerere hwakanangana nevanhu. Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda pasi rose inotarisiswawo mukubata kwainoita vanhu vayo. Dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira pamwe nevamwe vana veZimbabwe vanopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, izvo zvakazosvitsa pakuti vamwe vakuru muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusanganisira naivo vaMugabe vatemerwe zvirango. Zvirango izvi zviri kurambawo zviripo kunyange hurumende yavaMugabe yakabviswa pachigaro. Zvinonzi nevamwe hapana shanduko yatiyavepo pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa, iyo iri kupomerwawo mhosva yekutowedzera kutyora kwekodzero dzevanhu. Mukutarisa nezvezuva iri, tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vaOK Machisa.
Kana tichiti demokrasi kana kuti utongi hwejekerere, ihurumende kana kuti igovernment inoshandisa masimba ayo kubva kuvanhu. Kana tichiti masimba ayo kubva kuvanhu, zvinoreva kuti pane kuvhoterwa kunenge kwakaitwa uyewo kuchigutsa ruzhinji. Saka inzira yekushanda nayo kana kuti yekutungamira nyika tichishandisa gutsa ruzhinji, uyezve tichishandisa nhano dzinotorwa zvikuru pakuti vavhoterwa ndivanani.
Saka Zimbabwe munoi uonawo yakamira sei munyaya dzeutongo wejekerere?
MuZimbabwe tine urongwa hwakada kunofanana naihwohwo hwatingati demokrasi, asi tichiri kure nekunyatsosvika ipapo chaikupa mungu pedemokrasi, nokuti tine zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tisaswedere padhuze nazvo. Chekutanga ndinotaura, ndakatarisa nekuvhoterwa kunoitwa vatungamiriri vedu. Iko zvinoti tikatarisa, zvine dambudziko muZimbabwe pakuti patakavhota muna 2018 pane kugunun'una kwakaitika kubva kune mapoka akasiyana siyana kusvika tazosvika kuConstitutional Court, uyezve tikatarisa iwo mutemo unoita kuti maelections edu kana kuti kuvhota kwedu muZimbabwe kuve kunomhanyiwa zvakanaka, kunoitwa zvakanaka, tinowanikwa pane mapuri akawanda anoda kugadziriswa. Saka izvozvo zvega zvinotiratidza kuti demokrasia hatisati tasvika pamongo. Mukatarisa mazuva anaya, kune vanhu vari kungotorwa pakati peusiku vachitorwa. Izvezvi tinotori nadokta vakatotorwa pakati peusiku nezuro vasiri kuonekwa. Pane kusungwa kwevanhu, pane kumpunyikidzwa kwevanhu, pane kunyaradzwa kwevanhu, pane kuinvedwa kumameetings avo. Izvozvo hazvitariswi zvichinzi tozosvika pakuti Zimbabwe ine demokrasi.
Tinoona kuti nyika iri kuchema vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, munhu aizivikanwa kurwira utongo hwejekerere. Zvii zvamungataurawo pamusoro pavo tichitarisa zuva iro reInternational Day of Democracy?
Munoziva kuti pane vamwe vaitaura vachiti kusunga nekusunungura. VaMugabe vakasunungura nokusunga. Zvandikuda kuzama kusanangura kuti tiri kuchema hongu, dai mweya wavo wazorora murugare netsitsi dzaMwari. Tiri kuchema chaizvo munhu wevamwe vanhu vatingati vakarwa chose kuti tisununguke muZimbabwe, kazopedzisira vasungirira futi Zimbabwe kwavakanga vaitora vachiisunungura. Zvinoratidza izvo kuti hatisati tasvika pakuti ndepapiko patichazopembera sevana veZimbabwe, nokuti kwayakasunungurwa ndo kwayakadzoserwa. Chasiyana chete iganda. Tikatarisa maramiro ari kuita vana veZimbabwe iko zvino, upenyu hwatairarama mu1980 neupenyu hwatiri kurarama iko zvino anodemba wani kuti dai nhingi anga angari. Hatidi kusvika panguva iyoyo nokuti zvinonzwisa tsitsi. Saka demokrasi yatiri kutaura nezvayo ine chekuita nematongerwo anenge achiitwa nyika, kana kuti nematungamirirwo anenge achiita nyika.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights Voke Machisa vachitaura vari parunare neStudio 7. Vanachiremba vachitsigirwa nemamwe masangano evashandi varatidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavanoti kupambwa kwakaitwa nezuro vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vataura neStudio 7 vati vari kurwadzikana zvikuru nekutyoro kuri kuitwa kodzero, uye havasi kuzodzokera kubasa kusvika Dr. Magombei vadzoswa nevakavapamba. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati havasi kufara nekushayikwa kwaDr. Magombei avo vakapedzisira kuonekwa nezuro. Vandoro vati Dr. Magombei vange vakataurira vamwe vavo kuti vari kutyityidzirwa nevavaifungidzira kuti vasori. Vandoro vati vazivisa mapurisa epakamba yekubudiriro.
Vakambengwa vachitretenwa vachimbotaura kuti vakomana ndiri kuteerwa, ndiri kufonerwa, ndichipiwa mameseji ekutretenwa, vachingosuspecta kuti maybe mastate security agent. Then vane imwe screenshot yavakatosenda futi vanga mamboiona musocial media umu yanga yakanzi zoni ramba uchita zvauri kuita uchakutora nechamupupuri iyoyo. Vakuratidza kuti vaimbonga vachiwana mathreats nenhamba iyoyo. Pari zvino tafaila mapolice report, tichakwanisa kuwana hama dzakaenda kupolice station kubudiriro zvokurunzi ndokwavakapedzisira kuwanikwa. Kwanga achikwanisawo kurienta nembe yekugara achienda kunoshanda kuHarare Hospital.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Dr. Ndoro vashoropodza kwavanoti kutyoro kwekodzero dzavo vachiti vana chiremba vanoda kuti vakapamba vamagombei vavadzose vari mupenyu uye utano hwavo husina kuvhiringwa.
Pari zvino tambokwanisa kuunganidza machiremba solidarity march yekuti tinokumbira kuti chiremba Peter Magombei varilishwe vari musafe health vari muutano pasina zvakawanda kana kuti pasina chaitika kwavari. Tichakuzivisai.
Imwe nhengo zvekare yeZimbabwe Hospital Doctors Association vachapiwa mungofa avo vanoshanda pamwe chete naDr Magombei paHarare Central Hospital. Vati vamagombei vakatumira mashoko paWhatsApp kumaten manera apfuura vachizivisa nezvekupambwa kwavo nevarume vatatu.
Kane zuro manheru takazongonzwa chiremba Peter vakatumira meseji kumaten dzeusiku vachitaura ivo kuti vatorwa nevarume vatatu vavasingazivi ende vari kuendeswa kwavasingazivi. Saka kubva nguva dzavakatumira meseji, to be precise 19 minutes past 10 p.m. musi wa 14 September kusvika izvozvo hatisati takwanisa kuvabata Dr. Peter, hatisati takwanisa kuziva kuti vakaendeswa kupi uye zvevaripi.
Vamungofa vati kunyange hazvo kune kutya kukuru munana chiremba vawirirana sesangano kuti vana chiremba havasi kuzodzokera kumabasa kusvika vamagombei vadzoswa kumba kwavo.
Saka isu sana chiremba sebato seinonzi ZHDA tadecida kuti kana chiremba Peter vasati vadzoka isa hatikwanisi kuenda kubasa, tichagara mudzimba dzatinoona kunge dzakachengetedzeka. Vamembers edu vanotitera tiri kuvaadvisa kuti vagare pano pavakatemba kuti vachange vakachengetedzeka kusvikira taziva kuti Dr. Peter varipi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari kukurudzira mapurisa kuti aite basa rao nemazvo kuitira kuti zvizivikanwe kuna vamagombei.
Tinokurudzira kuti mapurisa nevamwe vakadaro vaite basa mukukwanisa kudzosera kodzero dzachiremba. Tiri kukumbirawo kuti dai wamhanya mhanya waita zvekuti zvinhu zviite zvakamira zvakanaka, nokuti maabductions haana kutanga nhasi. Zvinhu zvatagara tichinzwa zvichiitika, musazonoziva vaitaidza marauna nhasi vari tiri kuvashaya zvinhu zvakabva kuitika rona Obert Masaurisa. Zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti zviri kuramba zvichiitika izvi.
Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vava nemazuva 12 vasingaendi kubasa vachiti havana mari dzinovakwanira dzekuti vaende kubasa. Hurumende yakawedzera mari yavana chiremba nezvikamu 60 kubva muzana, asi vana chiremba ava vakati yaive shoma. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rati richange richizivisa matanho arichange richitora kusvika vamagombei vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndino mugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, muineni Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvenhoroondo yava Robert Mugabe, avo vaimbove mutungamiriri wenyika avo vakashaya musi wa 6 September vari kuSingapore. Tichange tichikurukura nevechidiki vane ruzivo ruzhinji pamusoro penhoroondo yava Mugabe. Wokutanga ndimuzukuru wavo vaJason Zwao. Ngatinzwei zvizhinji.
There is a saying, charity begins at home, and henceforth vaMugabe ndi baba venyika tinovarangarira tichitondera mazuva avo avaitidzidzisa kuti tinofanira tine rudo, vaitidzidzisa kuti tinofanira tichibatirana pamwe chete kuti tiwanisane, kuti tiwane pundutso rekunzwa shanduko mumwoyo. Ndo zvatinorangarira vaMugabe vari vaive murume avai nerudo nehama dzavo, vaiva nerudo nevamwe vose vaivakomberedza mukatondera vaMugabe. Vaive neshamwari dzakawanda, ana President Mnangagwa, ana late Vice President Msika, vane woshamwari dzavo dzavakasiya na Kenneth Kaunda, ndo marangariro atinoitova Mugabe.
Mzukuru wa Mugabe vaJason Zhuwao, tinotenda zvikuru nemaondero enyu. Umwe watakabata ndi Webster kuHarare, ngatinzwei maondero a Webster.
Ndetwa mkuma wetu tandokara muHarare South ndiri kamirira mayute imomo ndiripisi mtisipisi. Mkuru wadzi wane mkuru wedu, komanda wedu, wa Arachi Mugabe. Waita kutiketu kushika pano, wakatisele zera, mkwa ya kariba, tukasele zana avo, wakatisira nasi uno, na peti na ayo yetu mchema kutibaba. Tuta kutu sumutire tichivai papo, tiketu kushika kumberi. Baba, zore muru gare, makatisira zikuru.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma Webster. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Nasi muchirongwa tanzwa kubva kuna vaJason Zhuwao, muzukuru wava Robert Mugabe, tikanzwa zvekare kubva kuna vaWebster. Tichikurukura nezvenhorondo yevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe, avo vakashaya musi wa 6 September vari kuSingapore. Muri Zimbabwe ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram. Username yangu ndi @bigmike3, bigmyke3. Musakanganwe zvekare kuti tichasangana nechipiri pachirongwa The Connection, apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvenyaya dzinobata vechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Mike Hove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Big Mike. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kokambo Mwari Makanaka karikubva kuna Mechanic Manyeruke. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unotadza kuenda kumusha kwavo kaZvimba, zvichinzi mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kurwara. Hama dzavaMugabe dzinoti mutumbi wehama yavo uchavigwa chete kana vachinge vapedza kuita chivanhu chavo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vanopambwa nevanhu vasingazivikanwi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.